Manera kanaka muri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 8 2019 makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munhu unogona kungorarama usiri muzanu PF. Sezvatiri kunzwa kuti vamwe vedu tiri kunzwa kuti chinhu chinokosha ndechekuti maZimbabwe vari kuwana here remangwana rakajeka.
Zanu PF yotumira nhumwa kuna amai Joyce Mujuru kuti vadzoke kubato asi ivo vanoti vanoda kutanga vaziva chokwadi chavakadzingirwa mubato iri.
No, it's outside procedure. But the issue,
Mr. Chairman, which you must deal
with. I want to respect you.
You cannot deny my client.
No.
The right to let a
representative
proceed with his proceedings.
Mudare reparamende moita kunetsana apo va Job Scala vorambidzwa nedare iri kumirira dzimwe nhengo dzedare dziri kupomerwa mhosva yekuita zveuori kukambani yeHwange Colliery. Mumwe mutedzeri wemukuru mubazi rezvemadzimai kana kuti Women's Affairs amai Christine Chideme vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuba chikafu chaida kupiwa vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Ii ndio mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru varamba mashoko ari mubepanhau reSunday Mail ekuti vari kuda kudzokera kubato reZANU PF kunyange vati havo bato iri rakambotumira nhumwa kuzovakumbira kuti vadzoke. Varambawo kuti ndivo vakanyora mashoko ari padande mutande reTwitter ari kutaurawo nezvenyaya iyi vachiti ivo havana dande mutande reTwitter ravanoshandisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata amai Mujuru.
Achisi chokwadi ndingade kunzwa kuti vanhu ivavo vakataura neni kupi vachinge vanzwa zvaita sei. Ivo chavasiri kunyatsoziva ndechekuti munhu unogona kungorarama usiri muzanu PF. Sezvatiri kunzwa kuti vamwe vedu tiri kunzwa kuti chinhu chinokosha ndechekuti maZimbabwe vari kuwana here remangwana rakajeka. MaZimbabwe vari kunzwa here kuti zviri kuitwa nevamwe vedu chinhu chinokodzera kunge chichiitwa kuti vanhu vagare vachiti takasununguka munyika yedu yakarwirwa nevakawanda vakarasikirwa neupenyu. Inini ndakavaudza kare kuti ndinongofara ndiri munhu ari kuona maZimbabwe vachifara. Yes, ndakanga ndafunga kuita musangano wangu. Ndafunga kuita musangano wangu handina kuda kutaura zvakaitika nokuti ndakaona kuti kuparadza nguva. Saka kuti ndiende kunopinda zvemune zvimwe zvatakabva zvisati zvanyatsodokonorwa kunzi zvakafamba sei, takambozvitanga sei, amuona kuti pakaoma.
Asi Dr. Mujuru, pane vamwe veZANU PF vakambouyawo here kwamuri vachiti mudzokere kubato iri?
Ndakavingwa. Inini ndikavaudza zvandakavaudza zvandisingagone kutaura pamhepo pano, asi zvanga zviri zvinhu zvinoda kuti zvijekeswe sezvandataura kuti handina kungobuda muZANU PF. Ndakadzingwa muZANU PF. Vachiripo vamwe vacho, ndivo vacho varipo. Saka handigone kungomuka mangwana makuseni ndakuti ndakudzokera kuZANU PF. Havasati vanditaurira kuti chavakandidzingira chii. Zvasiyana na vamugabe nemudzimai wavo vangooseni. Saka ivo kana vachiripo pazvigaro ipapo vari ndivo vakandidzinga, handingozoro kana ngotitutururuka.
Saka ndianani manje apa vakauya kuzotaura neni?
Vakauya ndava ndii Matema Danda, anove ndiye wevamwe vari kumawo Veterans Association naEndi Mhlanga. Saka ndakavataurira kuti kukuona inda kuonai, asi dzokerai kune vakutumai kuti aiwa ngavandiwanire nguva ndionane navo ndivabvunze takatarisana kuti ko zvamakandidzingira zviri papi, mhosva dzangu dziri papi, tobudirana pachena. Nokuti inini handidi zvekuramba ndichikanganisa magarire evana veZimbabwe. Ndakuda kuti tichigara zvakanaka muZimbabwe, zvatakuda iye zvino kuvaka nyika, kwete kuda kuvaka munhu kana kuvaka zvandinoda ini, dunga munhu, kwete. Tinofanira kuvaka zviri kudiwa nevanhu. Tiri kukuda imimi mudzoke kuno muchinyatsozvauti kana ndadzoka ikoko handisi kuzoswera ndichivhimwa kana kuti handisi kuzorara ndakadongorera nepawindo kuti ndiani mupurisa kana musoja ari kundivinga. Aiwo, zviri kuitika munyika hazvisi kufadza. Tiri kuda kuti tigare muZimbabwe yakasununguka.
Saka vamuri kuti muri kuda kutaura navo apa mai mujuru ndiani? Ndivo vamunangagwa mbune
vakuru venyika ka koningagotaura nani mumwe mufudzi wembudzi. Ndingaine kunotsvagawo vanhu vari kumafuro here? Ndinotsvagawo vakuru venyika ka kuti vanditsanangurire, nokuti zvimwe zviri kutaurwa nevanhu vavo ndezvekuti ivo vagare vachityisidzirwa kunzi ndiri kutogara matare, asiko ndezvekuti vagare vachinyeperwa kunzi mai mujuru vari kutokuitirai zvakadai zvakadai, zvisiko. Saka ndiri kuda kuti vazive kuti hakuna chinhu chakadaro. Tinoda kupedza nyaya yemakuhwa iyoyo, vanzwe kuti vakasununguka kutsvaga former vice president mai mujuru. Kana vanzwa zvisiri right kunzi zvavari kuita ndezvakati, vasatumidzire, ngavandichedzere toonana uye todurirana pachena kuti anenge anyepa iyeyo ndiani. Torega kuswera tichivigiridza vanhu vanenge vari kuita zvinhu zvisiri pamutemo.
Vaimbo vamutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vari parunare muHarare. Taedza kubata vamatema danda navamuhlanga kuti tinzwe divi ravo, asi havana kudayira nhare mbozha dzavo. Komiti yakadomwa nedare reparamende kuti iongororo nyaya yehori iri kupomerwa nhengo dzekomiti yezvezvicherwa dzinoti vatemba muliswa, vanomirira Norton, vaLeonard Chikomba veZANUPF, vaPrince Sibanda navaAnele Ndebele veMDC, nasi yarambidza gweta zvakare vari miriri weZengeza West mudare reparamende iri vaJob Scala kumirira vaSibanda navaNdebele. Muongororo ii iyo ichaitwa muongorori ii andino dzokurira zvakare vaSkala vanzi havakwanise kupindira panyaya iyi sezvo vari nhengo redare reparamende. Godwin Mangudya anotipa zvizere.
But the issue, Mr. Chairman, which you must deal
with. I want to respect you.
You cannot deny my client
no.
The right to
proceed
with these proceedings in their absence. Committee
yange ichifanira kutanga kunzwa umbo nhasi kubva kuna muzvina bhizimisi vaJames Gross Goddard, avo vari kupomera nhengo dzeparamende idzi mhosva yeuori. Uye sachigaro wekomiti iyi Ishe Fortune Charumbira vati komiti yavo yaona zvisingakodzeri kuti vaSkala vamirire nhengo dzeparamende vachiti senhengo yeparamende vaSkala vachazozeya zvinenge zvabuda muongororo iyi. Asi vaSkala vati vakazvipira kusazovepo pachazeyewa zvichabuda muongororo iyi, uye vati vaSibanda navaNdebele vakavadoma kuti vavamirire panyaya iyi. Vati mutemo unobvumidza munhu mumwe nemumwe kumiririrwa negweta raanoda, uye kuvarambidza kumirira vaviri ava kutyora kodzero dzavo. Asi vacharumbira vati nhengo dzekomiti yavo dzaona zvakakodzera kuti vaviri ava vatsvage mamwe magweta. Izvi hazvina kufadza vaSkala, avo vati vave kukwidza nyaya iyi kumatare. kare kuti ambomisa ongororo iyi pamwe nekupa mutongo wekuti dano ratorwa nekomiti iyi riri pamutemo here kana kuti kwete.
Already I've liaised with my clients. They've told me that we must make an urgent chamber application in the High Court for stay of proceedings until the High Court has made a determination whether there is a conflict of interest for me to represent these clients or not.
Komiti iyi ine nhengo nomwe mbiri kubva kubato reMDC ina kubva kuZANU PF naishe Charumbira. Vasikala vanoti vanoona sekuti komiti iyi yatora danho rayo ichiita zvematongerwo enyika.
Vanhu ava chavari kuita ndechokuti vari kuda kudzvanyira maMP maviri okubato reMDC vanga vashara gweta ravo romumwe wavo kuMDC kuti auye azomirira zvido zvavo panyaya iyi. So chavava kuita pana pa ndechokuti chikwata cheZANU PF chishanu changa chiri pakona paya ndio chacharwa vagonese nyango kuri kuti vazama kurwa vari vega but vakurirwa nokuti chikomiti chinototarisa kuti chine predetermined outcome already on this case.
Magweta enhengo ina dzeparamende idzi anotiwo haana kufara kuti komiti yeparamende iyi haina kuvapa magwaro ese anoita kuti vakwanise kumirira nhengo idzi. Gweta ravamuliswa advocate Tawanda Zhwarara vaudza Studio 7 kuti havana unatsoudzwa kuti chii chaizvo chiri kudiwa nekomiti iyi.
Zvatakunzwa zvichiitika takuita senge vakutopinzwa pachipianiso kuti tivatiudze kuti mhosva muri kubvuma here mhosva kana kuti. Saka ndozvatiri kuda kubvunza kuti to plead guilty or not guilty hatisi kunzwisisa kuti muda kuti tiresponde sei. Kana iri inquiry toziva kuti vanhu vazvari kuda kutaura zvii zvari kuda kutaura. Saka ndozvatiri kuda ku.
Vatiwo pavanhu vasere vachapa humbo kukomiti iyi vakangopiwa gwaro ravagodhati chete avo vari kupomera nhengo dzeparamende idzi nyaya yeuori. Vacharumbira vaudza magweta aya kuti achapiwa magwaro ese ari kuda nhasi uye komiti yavo yave kuzotanga kunzwa humbowo mangwana. Mune imwewo nyaya makambani emafoni nhasi audza komiti yeparamende yeinformation communication technology kuti akakwidza mitengo yavo zvichitevera gwaro rekufambiswa kwemari kana kuti monetary policy iyo yakasiyanisa uremu hwemaRTGS dollars nemadhora ekuamerica. Makambani aya ese anosanganisira Econet, Tel1 nemamwe ati zvinhu zvizhinji zvaanoshandisa zvinoda mari yekunze uye kunyange akakwidza mitengo ne150% mari iyi inotove shoma kana pachitariswa musiyano weuremu hwemari yemuno neyekuamerica. Mukuru weTel1 amai Chipo Mutasa vati vaitoda kukwidza mutengo nezvikamu ma250 kubva muzana kana kuti 250% uye kukwidza kwavakaita mutengo pakabvumwa nehurumende zvichiburikidza nekambani yePostal and Telecommunications Regulatory Authority. Mukuru weEconet vaDouglas Mboweni vati zvinhu zvakaoma asi havakwanisi kurega kuita bhizimisi sezvo vari kambani yemuno. Vati hapana kambani yekunze ingave kuzoita bhizimisi muZimbabwe pari zvino nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mumwe mukuru wekambani yeSilverstream apo parikusvikira rubatsiro rwecyclone Idai kuchimanimani kuManicaland uye vari mutedzeri wemukuru anoona nezvounyanzvi mubazi remadzimai amai Christine Chideme vamiswa pamberi pedare kuchipinge vachipomerwa mhosva yekuba rubatsiro rwaifanira kuenda kune vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo iri. Gweta riri kumirira amai Chideme vaLington Mungu vatenda kuti amai Chideme vakasungwa vachipomerwa mhosva yekutora rubatsiro rwecyclone Idai. Amai Chideme vanonzi vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Svondo rapera, vamwe varume vaviri vakasungwawo nemapurisa maRusape mushure mekuwanikwa vaine zvinhu zvinofungidzirwa kuti zvakabiwa kuchimanimani zvaifanirwawo kupiwa kune vanhu vakawirwa nedambudziko. Vamwe vezvematongerwo enyika vari kupomerawo hurumende mhosva yekushandisa masimba ayo ndodzokora zvakare. Vamwe vezvematongerwo enyika vari kupomerwawo mhosva yekushandisa masimba avo mukuba chikafu nerubatsiro urwu. Zvichakadaro, hotera yechimanimani iyo yakabatsira zvikuru mukuchengeta mhuri dzakaputsirwa misha necyclone Idai inonzi ichiri kuchengeta vanhu vari pakati pemakumi masere nezana avo vasati vawana kwekuenda. Mukuru wehotera iyi vaMandla Mataure vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vakaona zvakakodzera kuti vambosendeka zvekuita mari parutivi kuti vabatsire vanhu vari kushupika.
The day after Saturday, that was the day after the cyclone Idai. Ndakakwira musoro upstairs to our first floor eba hotel. Ndakatarisa pa road ndikaona pa main road pachifamba vanhu vakawanda, madzimai, vana, varume vakatakura zvinhu zvavo. Just trying to find higher ground kuti vaone pari safe pane shelter. So ndakati kune team yangu kuti boys vurai madhoo edu. Vanhu ngavapinde tibatidze moto kuti vanhu vaite warm vadzirwe. So ndikati no please let's look after people kuti vagoonawo nzvimbo yekudzirwa yekuomesa mbatya dzavo kuti vasabatwe neflu kana kuti pneumonia or something. So that is what happened on the day after cyclone Idai.
Saka makakwanisa kunge muchichengeta vanhu vangani kubva ipapo?
Day one tanga tine about 500 people panapa pahotel. Because tine two marooms, tine one lounge. It's a bit of a space. Name we conference room yatomboshandisa. Saka tangoti tikavhura maroom iwawo. Tikaisa, you know, madzimai nevana in one side, nevarume on the other side. And then tikabatidza moto imomo, and then we just allowed them to varare imomo. And then tikavabikira, and we just had to look after them. First 2 days, about 500 people, day one, day two, day three. My number akazotanga kudzika, I think by day four, five, you know, vanhu vachidzokera kudzimba dzavo and so on and so forth.
Saka pari zvino mune vamwe here vachiri pa hotel apa?
Yeah, pari zvino we've got about between 80 and 100. Go out go out up on hotel. If you watching it at Wabigira, you know about it in whatever way we can.
Tichiona kuti chinoitika musina kugadzirira. Makakwanisa sei kunge muchizowana chikafu chekupa vanhu vanga vachisvika kuma 500 iva?
Taka tine a lot of support from the local community. We're working closely ne Rural District Council yedu, ne ma private players. Ndo vakatibatsira in terms of the first few days before the roads were clear and before the sky was clear, before the helicopters started coming. So ndio vakatibatsira in terms of kuchengeta vanhu 500 iva.
Tichitarisawo vamwe vari kutoenzanisa hotera yenyu yechimanimani hotel nehotel Rwanda munguva yematambudziko akaitikawo kuRwanda, munonzwa sei muchienzaniswawo nevamwe vakaitawo basa hombe semi?
Ndinonzwa kunge it's a big honor. I think it's a great privilege to be put in the same group sevakaita zvavakaita muRwanda. Obviously my situations acho anga akasiyana, but you know it's a very similar sort of arrangement yekuchengeta vanhu yekuvabatsira in time of need. So it's a great honor to be put in that category.
Avo vanga vari mukuru wechimanimani hotel vamandla Mataure vachitaura vari parunare kuchimanimani kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vatori venhau nhasi varatidzira muguta reHarare vachinyunyuta nenyaya yekurohwa nekukanganiswa kwakaitwa vevavo basa nemapurisa eZimbabwe Republic Police achishanda nekanzuro svondo rapera. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Kuratidzira uku kunoya mushure mekunge mumwe mutori wenhau akuvadzwa nemusi wechina svondo rapera, apo mapurisa akakanda utsi hunokachidza mumahofisi enhepfenyuro inobudisa nyaya padandemudande reindanet ye263 chat. Mapurisa ezetarapi nekanzuro vainge vachitandanisa vaLovejoy Mutongwizo vaitora mifananidzo yekunetsana pakati pevanotengesa mumigwagwa nemapurisa aya. VaMutongwizo ava vanga vari pakuratidzira kwanhasi vaudza Studio 7 kuti vaneta nekuramba vachingorohwa pamwe nekushungurudzwa nemapurisa ekanzuru nezetarapi.
Ina ndauyo pano kuzoratidzira kubatwa kwatungudzwa nemapurisa nevekanzuro. Vakomana iva vari kuramba vachitirova vachitikangasa kuti tiite basa redu nemazvo. Have kutotya even kuti tikwanise kuita basa redu. Saka ndozvatandaiwo chida kutaura navo kuti aiwa ngavatibate semajournalisti, ngavatibatewo sevatapi venhau ende vatibvumidze kutora nhau dzedu tisingatyi kana kuvhundutsirwa.
Mumwe mutori wenhau vaAndreas Josephs vati vafadzwa zvikuru nekuti vakwanisa kuendesa tsamba yenyunyuto kumapurisa epacentral.
Isusu sevatapo enhau tikona kuti tiri kushungurudzwa zvikuru sei nemapurisa patenge tichiita basa redu mutown. Unoona kuti dzenguva kana ukaona mapurisa vachirwa kana mavhenda, ini ndida kuti nditore picture ndoti ndio basa rangu. Ndikuri kana ndakurohwa nda kutonzi tilita zvinhu izvozvo. Saka handichatomboziva sevatapo enhau tineka kunyunyuta azvitomboziva kuti basa redu tiri kuita sei, nekuti ukangoda kuti todaiso tikubva tarohwa. Saka maona nhasi tavauya pacentral police tizoisa tsamba yedu petition yedu yatasiya kumapurisa kuti vanzwe zvichemo zvedu kuti tiri kurohwa.
Mumwe mutori wenhau zvakare vatafadzwa muranganwa vati mapurisa anofanirwa kuziva kuti vatori venhau iziso revanhu, nekudaro vanofanirwa kuita basa ravo vakasununguka. Vatori venhau vanosiya tsamba yenyunyuto kuna meya weguta reHarare vaHebert Gomba avo vavimbisa kuti vachaongorora zvakaitika vozvigadzirisa. Imwewo tsamba yenyunyuto yaendeswa kumapurisa paCentral payatambirwa mushure mekunge vatori venhau vamira kwechinguva chakati rebei pasina anga achitambira tsamba iyi. Mapurisa azovimbisawo kuti vachaongorora nyaya iyi. Misa Zimbabwe iyo inorira kodzero dzevatori venhau inoti mapurisa anofanirwa kuremekedza kodzero dzevatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Nyika yeRwanda kwemazuva zana anotevera kutanga nezuro ichange ichichema nekurangarira vanhu vanoda kusvika miriyoni imwe chete vakaurayiwa mukurwisana kwemarudzi. Vachitaura pakupera kweurongwa uhu panzvimbo yakavigwa vanhu zviuru mazana maviri nemakumi mashanu vakapondwa munguva iyi paKigali Genocide Memorial, mutungamiri wenyika iyi vaPaul Kagame vakati pakatanga hondo iyi muna 1994 pakati pemahutu nematutsi munyika iyi makaita rima rinotyisa, asi iko zvino mave nechiedza. Zimbabwe yakatumira mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga kunoimiririra. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge tikavabvunza kuti zvii zvingadzidzwewo neZimbabwe nedzimwe nyika.
Hongu, zvekudzidza zvakatowanda, zvakatonyanyisa kuwanda chaizvo zvekuti Zimbabwe ingadzidza chii. Asi chekutanga chandoda kuti mubve maona uyezve vatereri vabve vagara vaziva ndechekuti Rwanda pari nhasi inyika ine runyararo, inyika ine zveupfumi zviri kufamba zvakaisonaka chose, asi zvakare inozivikanwa iri nyika ine kamwewo kakuti mbunyikidzei kekodzero dzevanhu kanenge kachinzi kari kuitika ikoko. Hapasipo zvapo pane mhotso yandinoda kutaura nezvayo. Pane mhotso yandinoda kutaura nezvayo ndepekuti iko Zimbabwe inogona kudzidza kuti zvinowanika mukati mekurarama chinenge chiri chinhu chisina kunaka, zvinowanika mukati mekurarama, mukati menyika, mukati mevanhu, kuti panogona kuitika imwe nguva yekuti panogona kuita kupandukirana kwemarudzi, kuurayana, kushungurudzana nekuita zvimwe zvakawanda wanda zvisina kutsarukana.
Mungapewo muenzaniso here ipapo?
Zvinoda kupiwa semuenzaniso tingati zvakaitika kuma1980s muno munyika yedu yeZimbabwe, watinoziva kuti kwakaurayiwa vanhu vakawanda chose kunana Midlands, kunana Matebeleland ukokoko. Yaizikanwa kunzi kukura hundiya. Zvinokwanisa kutoitika kuti vanhu vanokwanisa kutozotaurirana, vagotozotarisana namaziso vachionana, yainonzi pachirungu eye to eye, vachionana, vachiyananiswa, vachigona kugara vari sevanhu vamwe chete, vachibatsirana kuumba nyika yavo. Chikuru chandingataura ipapo ndechekuti chakakosha, mavanga anokwanisa kusaenda zvavo, asi vanhu vanokwanisa kutoregererana vakatorarama upenyu hwakanaka chose. Nyangwe mavanga aripo, mamwe anotopora mavanga aya, nyika yotoenderera mberi, zveupfumi zvotofamba, zvematongerwo enyika zvichifambawo nerimwe divi, vachifara zvavo vari munyika yavo. Hazvizodi kuzoti pano nepano tsimbo mugodzi, pano nepano tsimbo mugodzi, kuita sekuti ingozi isingaripirwe.
Asiwo imwe nyaya vaMabhenge, takaonawo kuti nyika dzekunze, masangano akaita sana United Nations, anenge akati nonokei kupindira kuti vanhu vasaurayiwe. Zvii zvimwe zvingadzidzwewo nenyika dzepasi rino?
Nyika dzepasi rose dzinofanira kugara dzakaziva nyaya iya yatinoti iyo vana United Nations ava chaivo, kana nana African Union, kana nana SADC ava, vane inonzi early warning system yazvionwa-onwa zvinotaridza zvemberi mukushandisa zvinenge zvichiitika panguva iyoyo kuratidza kuti mberi kungangodaro kusina kujeka. Zvino mukange maona zvakadaro, kasirai kupindira kuitira kuti mudzivirire kudeuka kweropa. Pane kuti ropa rinotanga radeuka, radeuka zhinji kwazvo, mozoti chechu papaya, maakuchitanga kuzoyananisa, maakuchitanga kuzoti vanhu ngavagarisane zvakanaka, asi upenyu hwatorasika. Chinenge chiri chinhu chisina kunaka ichocho. Saka kuburikidza nezvinenge zvakaitika kunana Rwanda zviya, zvinogona kuitawo kuti kana vana United Nations nedzimwe nyika dzepasi rose vachigona kugara vakavhura ziso ravo, vakadongorera zviri kuitika munyika zhinji, vanokwanisa kupatsirikana nekukasira kupindira kana kukasira kuyananisa uropa kana kuti upenyu husati hwateurwa hwakawanda chose.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vari parunare muHarare. Totarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuSudan nemusuwe mugovera akadzivirira vanhu vemunyika iyi vairatidzira kuti vasarohwe nemapurisa anodzivirira mhirizhonga. Vanhu vanodarika zviuru zvitatu vairatidzira kusafara kwavo nematongero emutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir, uye kuratidzira kwave nemwedzi mina kwavo navanhu makumi matanhatu vachishaya. Muchirongwa chedu chezveutano, vashandi vanoona nezveutano kumatunhu eChipinge neChimanimani vanonzi vari kusiiwa panyaya yerubatsiro runopiwa vanhu vakawirwa nedambudziko reCyclone Idai. Mashoko aya akabuda pamusangano wakaitirwa kuCelebration Church International kuBorodio muHarare, uko kwakaungana nyanzvi munyaya dzezveutano. Ngatinzwei nyaya inakiri mudzamiri.
Hurukuro yaitwa nevamwe vevashandi vekunzvimbo idzi vataura kuti kukura kwakaita dambudziko rakakonzerwa rebuta mupengo yeCyclone Idai riri kuvaremera zvikuru. Mukuru anoona nezveutano hwepfungwa kuChipinge District vatakunda matereke vakatsanangura kuti hapana mushandi aivakagadzirira dambudziko guru rakadai iro rakaparadza mazana nemazana evanhu nemisha inodarika zviuru makumi mashanu.
Kuya kukaita dambudziko iri riri kuremera vashandi vehurumende, nokuti uwandu hwebasa ravari kuita hwakakura kudarika zvataimbokwanisa kunge tichibata. Saka zvinoita kuti vashandi vange vachiita tinoti pachirungu burnout, kuremerwa nebasa, uye zvinoita kuti iwo zvavanenge vachiona kukwara kwakaita vanhu nemasituations vanenge vachisangana nao anogona kuvaisa munjodzi, yekuti vanogona kuita tinoti pachirungu matraumas.
Mashoko aya akatsinhwa nemukuru anoona zvakare nezveutano hwepfungwa mudunhu reChimanimani District vaPhilip Mukorombindo, avo vati chiitiko ichi chiri kutadza kugashirika uye zvikurwadza nokuti chinhu chisati chaimboitika munhoroondo yeZimbabwe.
Dambudziko ratikasangana naro chinhu chakaomarara chisati chakamboitika munhoroondo yenyika yeZimbabwe, uye zviri kurwadza kugashira kune vakasara kana kunesu vari kuendawo vachinobatsira ikoko. Tiri kuona kuti mhuri dzakasara dziri kutadza kuzvitambira kuti chinhu chakaitika.
Nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Posha Manangazira, vataura kuti vari kushungurudzika zvikuru nekutsaurwa kuri kuitwa vashandi vezveutano pari kupiwa vagari vakapona tsaona munzvimbo idzi.
Saka pari zvino tiri kuona paine rubatsiro rwakawanda rwakauya kuvanhu venzvimbo iyoyo. Asi takazomboshungurudzika sebazi reutano taona kuti painzi vanhu vaone chikafu kana kuti mapackages aya atinoti non-food items anobatsirisa kuwana migoro yekuisira mvura kana sipo dzekugeza maoko nedzekuzvishambidzawo, uye zvimwe zvinhu zvemapackages, mahygiene packages yekuti munhu azvishambidze. Takaona kuti vashandi vedu vanga vari kutsaurwa pakugovewa kwezvinhu izvozvo.
Dr. Manangazira vaendera mberi vachiti vashandi veutano ava havasati vawana nguva yokumbozorora kana kunyaradzwa pfungwa kubva musi waparadzwa matunhu aya. Vaendera mberi vachiti makiriniki akawanda nezvipatara pamwe chete nedzimba dzaigara vashandi ava dzakakanganisika zvakanyanya, nokudaro idambudziko rakasangana nemunhu wese anogara mumatunhu aya.
Idambudziko rakawira dunhu rese, Chimanimani kunyanya-nyanya uye Chipinge. Tine mamwe makiriniki akatokanganisika zvakanyanya, dzimba dzinogara vashandi vedu uye panorapirwa vanhu.
Dr. Manangazira vaendera mberi vachiti vanhu vazhinji vachatamiswa kuenda kune dzimwe nzvimbo, uko kuchazodawo kuiswa misasa yemakiriniki zvokuti dambudziko iri richatora nguva yakareba kuti upenyu hwevanhu hugadzirike kana kudzokera pahwaimbove kare. Vaendera mberi vachiti bazi reutano riri kurongawo kubaya nhomba yekudzivirira chirwere chekorera, icho chatobatawo zvakasimba kuMozambique, nenhomba dzekudzivirira gwirikwiti muvana vadiki.
Tinotenda zvikuru, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Uye vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tichange tichitarisa nezvekurangarira
kurangarwa kuri kuitwa vanhu vakaurayiwa kuRwanda. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Iko zvino ndokusiyai mina Standiki yemushanga munhau dzeIsiNdebele. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA.